Ini ndinoona hangu kushanya kwamai Jill Biden kwakanaka kuti muzive kuti kana muchisangana nedambudziko pane mwanoonawo kuti azveshuwa iri ijambwa rakatarisana nevanhu uye tingabatsire sei. Asi hatingotumiri 2 cents, tinotanga tanoona kuti dambudziko racho rakamira sei. Hongu, pane zvimwe zvinogona kunge zviripowo zvinenge zvichivasunda kuti vaende, asi kuti titarise kutizvo vari kutarisa nyaya yenzara nokushanduka kwaita mamiriro ekunze ari kukonzera kuti mvura isanaye zvakanaka munzvimbo dzemuAfrica.
Tinoona kuti pari zvino amai Jill Biden vari muNamibia uko vachasangana nemutungamiri wenyika iyi uyezve nemasangano anoshandira ega. Munoona misangano yavachaita ichizobatsira sei nyanya madzimai emuAfrica neimomo muNamibia?
Ndinotarisira kuti dambudziko rakadaro rinerotangisa tarisana nemudzimai anoita sei nevana kuti vadye chikafu uye anoita sei kuti vana vanwe mvura yakachena. Saka naizvozvo tinechitarisira kuti vabva kushanya kudai pamwe matano angatorwa ekuti zvinhu zvigadziriswe, nokuti hakuna ako anogona kugadzisa mamiriro okunze nokuti iro isimba ramusiki, asi kuti kubatsira kuti vanhu vasanyanya kuremerwa nematambudziko akadaro.
Tinoona kuti panguva iyo amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, vari kushanya kuNamibia kuAfrica uyezve vachaenda kuKenya. Imo muno muAmerica muri kurangarirwa mwedzi wevanhu vatema kana kuti Black History Month. Ikoko kuCalifornia muri kuita sei sezvizvarwa zveZimbabwe?
Isu kuno kuCalifornia kuRiverside takaunganawo tichicherechedza Black History Month. Apanga uri mutambo wainakidza. Tanga tine mipikicha yairatidza zvakaitwa nevanhu vatema vakabudirira, vakashanda mabasa akasiyana siyana kusanganidzira naPresident Obama naKamala Harris nevamwewo vakabatsira kune zvokusimuka kwedzidzo nezvinhu zvakasiyana siyana muno munyika sana Booker T. Washington, nokucherechedza vanhu vakasiyana siyana vakaita mabasa makuru anoremekedzeka munhoroondo yevatema muno muAmerica.